mapurisa akaita yatingati dawn attack nokuti vakauya usiku nokubva varara vakakomberedza tent nokubva vamuka vachitora varume vese ende vakadzi nevana vadiki vakaswera vakaholdwa captive for more than 12 hours vakazoregedzwa na 6 o'clock manheru varegedzwa na 6 o'clock manheru makuseni anhasi vamuka vachimanikidzwa kuputsa matende nokutotama kuenda kuma 1 hectare plots atanga tiri against of tichiti isu hatisi kuda kuenda kuma 1 hectares nokuti vanhu vakatanga kutamiswa vakapiwa ma 6 hectares and vakapiwa mari yavo yakanaka vakazotama kechipiri nema 4 hectares vakaendeswa kumasangura vakapiwa mari yavo isusu vakazonzi disaster hatina kupiwa mari uye takunzi tichienda kuma 1 hectares ndo zvatiri against of now vanhu vatomuka vachitomanikidzwa kuenda kuma 1 hectares madzimai nevana ndo vanga vachitori mubishiro kuputsa matents vachienda kuma 1 hectares motikari dzanga dzakatomirira kutotakura zvimwe zvese izvozvo kuti zviende kuma 1 hectares
kwaivo varume vakasungwa nezurava mambonzwawo kuti pane vati varegedzwa here kana kuti vari kupomerwa mhosva dzipi kana vachiri muusungwa
chatakaona ndechekuti varume havakarohwa zvakaitisisa vari kupomerwa mhosva yekuti ndo vakapisa motikari saka vose vakatorwa vakaenda kutriangle camp hapana chatachanzwa tichikutotrayawo foni dzavo dziri kuramba zvinoreva kuti vanogona kuva vakadzimiswa mafoni
ko vamwewo vanonzi vakatiza vakapinda musango mati manzwawo kuti zvakamira sei
vakatotiza vakapinda musango tiesu vamwe vacho nokuti ini ndandaendawo kumaricho kundosenza munharaunda tichidzoka takawana kwendi yose yapoteredzwa nemapurisa saka zvakangoitika ndozvokuti takaona kuti hapachatopindiki nobva tatongogara tiri ikoko tinongori mumasango isu varume vese vanga vasipo vanga vaenda kundotsagirawo chauviri